This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 12, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Changu munoziva kuti chinotirakidza kuti mutemo yamunhu muhaishandi. Munoziva kana munhu maZimbabweans anorayamuka anopikiswa jeri kuma anything from 5 to 15 years. But because pano maripa apo manje so vakusutaura kuti munhu wacho anga nemapepa ari right what you want.
Gurukota rezvozvowanikwa amai opa muchinguri kashiri vanoti chiremba akauraya shumba inonzi Cecil haana mhosva sezvo anga aine mapepa nemvumo yekuvhima. Vatsvangirai vanonzi havana kuenda kunoviga vatamusanwa mashangu vachityira upenyu hwavo. Vana mukoti vakapedza zvidzidzo vonetseka nekutsvaga mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvozvowanikwa amai opa muchinguri kashiri vanonzi vazivisa nhasi kuti muvhimi wekuAmerica akauraya shumba yaive nemukurumbira Cecil haasi kuzotongwa nenyaya iye. Sangano renhau reReuters rinoti amai muchinguri vazivisa nhasi kuti hurumende yakaenda kumapurisa pamwe nekwemuchuchisi mukuru yakawana kuti vaWalter Palmer vaive nemagwaro aive pamutemo aivabvumidza kuvhima munyika. Saka nere nhau iri rinoti amai muchinguri kashiri vazivisawo kuti vaPalmer avano vechiremba vakasununguka kushanyira Zimbabwe cheronguva. VaPalmer pamwe nevamwe vavhimi vaviri vemuZimbabwe vakakonzera bowa-bowa muna Chikunguru pavakavhima nekuuraya shumba Cecil, izvo zvakaita kuti varume vaviri vemuZimbabwe ava vamiswe pamberi pematare ukuwo hurumende ichiedza kuti vaPalmer vadzoswe munyika vamiswewo pamberi pematare. Studio 7 yaedza kubata munyori mukuru mubazi rezvozvowanikwa vaPrince Mupazviriwo asi vati titaure negurukota amai muchinguri kashiri asi vadaira nhare yavo vati vanga vari mumusangano vakakosha zvokuti vanga vasingakwanisi kutora nhare yedu. Taedzawo zvakare kubata gweta ravaPalmer vaGivemore Muviringi asi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasati vawana magwaro emashoko abva kuna amai opa muchinguri kashiri. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamamiriro aita nyaya iyi.
Changu munoziva kuti chinotirakidza kuti mutemo yamunhu muhaishandi. Munoziva kana munhu maZimbabweans anorayamuka anopikiswa jeri kuma anything from 5 to 15 years. But because pano maripa apo manje so vakusutaura kuti munhu wacho anga nemapepa ari right what you want. Ine inokona kwanga kuti vari kuda iva wanopima muka wadzokere munyika and munhu iva wanokwanisa kushora mutemo and hapana munhu anosutaura chinhu ipapo enda nyaya yamari.
Saka muri kuti here pakaitwa zvehuori?
Yes, munoziva chinhu chiri apa kuti hatisati taona kana mapepa yacho wachitirakidza maZimbabweans wese kuti mutemo haina kushorwa and mapepa yacho angari right. Munoziva kuti minister chete pachake anotaura kuti haana kushora mutemo. Tinaone maripoti yacho yamapurisa nemainvestigators yacho tione kuti mutemo yakashorewa here. kana yakaitika munozova ndipa pano netsa ipapo ina takusukara zvimuzinyaya manje badi kuona kwedu chete kuti mari inotaura muZimbabwe munomu.
Saka danho irori ringa kanganisa zvakadii nyaya dzekuvhimwa kwemhuka muZimbabwe?
Munoona havasiri kuda kupikisa munhu enda vari kuda iwo vanovhima vanobva kuAmerica nekupi nokupi wadzokere enda hurumene haana mari. So therefore mari yacho ibere kutengesa mhuka dzacho and varegedza vauye kutovhima. So kana vanombosvora mutemo iwo vanototora musoro vanotenderedza vanotarira kumwe. Mari ichipinda chete hapana munhu anokwanisa kuzvitaura zvinhu zviri pavo chete chete vari kushora mutemo dzavo.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vanotengesera mumigwagwa yeHarare nhasi varatidzira vakarohwa nemapurisa. Vanhu ava vanoti havasi kufara nenyaya yekuti mapurisa ekanzuru ari kutora zvinhu zvavo achivapomera mhosva yekutengesera zvinhu pasina kutarwa nekanzuru. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Informal Sector Organizations kana kuti ZISO vaPromise Mukwananzi.
Hongu ichokwadi pane kukakavadzana kuripo, ndofunga muno kudziva kwagara kuripo pakati peanotengesa mumaguta makuru emuZimbabwe kunyanyanya muno muHarare nemapurisa ekanzuru nemapurisa enyika yeZimbabwe.
Zviri kukonzerwa neizvi?
Izvi zviri kukonzerwa nezvikonzero zvakati wadei. Chekutanga ndechekuti mitemo iri kushandiswa kudzinga vanotengesa mumigwagwa haina kunyatsomira zvakanaka, uye kudzingwa kwavari kuita vari kungodzingwa kuti hanzi endai kudzimba. Asi hapana kana mabasa vari kupiwa nehurumende, hapana kana mikana yavari kugadzirwa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Uyezve ava mapurisa pavanotora zvinhu zvavo vanotora nenzira ine hori, vachinodya zvavo kudzimba dzavo nemadzimai avo nevana vavo. Zvinhu zvavanenge vatorera vanhu zvisiri pamutemo panonge zvichidzoserwa kuvanhu vachinge vabhadhara mafaini nezvakasiyana kana zvakadaro.
Kurwisana uku kuri kunyanyoitika mumigwagwa ipi chaizvo?
Kurwisana uku kuri kunyanya kuitika kunyanyanyanya kwatinoti kudowntown uko kunana Chinoi nana Nelson Mandela kuzasi western side redhorobha kunova ndiko kune vatengesi vakawanda. Ende uyezve kunonyanyoitika manheru ndava zvakuitika zvezvekuti mavhenda aakupinda mudhorobha manheru vanhu vachinge vabuda nemapurisa aya achinge achaisa, ndopa vanenge vakuda kuti vatisawo masten zavo vambotengesa vawanewo chekunobata kudzimba.
Pane vasungwa here kusvika pari zvino?
Pari zvino pahapana vanga atasungwa, kune vanga vangorohwa nemapurisa pauya riot police ichidzinginisa vanhu vanga vachiratidzirawo kugunun'una kwavo nezvikonzero zvandambotaura zvino.
Muri kutaurira nawo here nekanzuru nezvinhu zvinenge zvaakuita manyamamire nerongo izvi?
Tiri kuedza kuti titaurirane navo tivaonese kuti nzira dzavari kuda kushandisa kudhila nenyaya iyi hadzisidzoba hadzibudi zvakanaka. Ngavagarwe pasi vanhu vataurirane, paitwewo zvine hanya nevanhu nekuona mamiriro akaita zvinhu kuti madhisizhoni dzacho dzatichitora anofanira kuratidza kuti vanhu vari kuziva kuti vanhu vari kutamba kutengesa sandi kuda, asi kuti hapana chimwe chavanhu chavanokwanisa kuita.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Informal Sectors Organizations vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato reMDCT vamogenshangirai nevatungamiri webato ravo vari mustanding committee vanonzi vakatadza kuenda kumarinda eLady Stanley Mbulawayo nemugovera kunoviga mumiriri wenkulumane mudare reparamende vatamusanqa mahlangu vachinzi vaityira upenyu hwavo sezvo painge paine kukandirana makobvu nematete kwakanyanya pakati pevemhuri yemushakabvu. Asi mangwe mashoko anonzi ari kubva kuna sachigaro webato iri valavhu momoyo ari kushora vatsvangirai nevamwe vakuru vebato achiti vaifanira kuenda kunoradzika mumwe wavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webato reMDCT vaobet gutu.
Zvino dambudziko riripo nderekuti pane kutaura kwanga kuripo pamhuri, pane mhuri yokwasango kuti kwasango ndo kwakaberekwa vamushakabvu. Vokamugovandona kuti ndo vakazenge varoora amai vatamusanqa kuya omuri kwa mbuya makarela tamtano saka pakaita kutaurirana kwaitaridza kuti pane zvinhuwo zvinengamupinyi zvanga zviripo zvemhuri saka takati isu takatungamirirwa napurezidendi Tsvangirai kuti tionekwe sebato topinda mumafamily issues taakuda kupindira munyaya dzemhuri taiona kuti ha ipapo tingangetapisira saka zvakatinetsa chaizvo purezidendi vakati kuti ndienda uko zviri kunetsa nokuti vemhuri vari kunetsana nokuti rufu rwanga rwava kuchemiwa kunzvimbo nhatu panyaya iyoyi yemafamily disputes aripo tikaona kuti ha nevamiriri angaita zvinhu even for security reasons zvazvisingachaita kuti utungamiri huuye kunyanyanyanya purezidendi ndo zvakaitika
asi kavamwe vari kuti kuva Tsvangirai vakadii kungoenda kunzvimbo nhatu dzacho dzose vachiratidza utungamiri nekusapindira
chinonetsa ipapo ndechekuti kunzvimbo nhatu dzose ukoko kwakune bongo zvozvo remafamily nokuti unoti uchisvika ukuona vanhu vari kupopotedzana vamwe vari kutoti hatovakutora bhokisi tota tiriende uko vamwe atotora bhokisi roenda uko kuti purezidendi vasvikowo mupishi nemheremhere rakadaro takaona kuti semunhu mukuruwo zvaizonge zvisina chimiro chakanaka
vamwewo kusanganisira sachigaro webato renyu vari kutiwo kunetsana mubato menyu kwakawedzerawo kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo pakati pezvikwata zvakasiyana siyana zviri kurwisana
Blessing ndoda kuudza chokwadi munoona hapana zvakadaro zvinondiremera chaizvo kuti ndigoita kunge ndiri kutoropodza national chairman wedu asi zvazvakanakira ndezvekuti nhasi mangwanani chaiye ndanga ndichitaura naonarable Love Momoyo tichionesana panyaya iyoyi ndoda kuti vateereri vazivezve kuti purezidendi Morgan Tsvangirai vataurazve naonarable Love Momoyo panyaya iyoyi pananguva yapa mukuda nokupesana kwemashoko
mutauriri wemdct Vaobert Gutu vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 kutanga svondo rino nyika dzepasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruva
isu vestudio 7 tinoda kunzwa kubva kunemi vari kumaruva kunyanya madzimai
tiudzei kwamuri taurai nesu nezveupenyu hwenyu
mune WhatsApp here titumirei mazwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenyura paredhiyo
munogonawo kutitumira nhamba dzenyu tokufonerai
nhamba yedu yeWhatsApp inoti 001-202-465-0318 nhamba yedu zvakare 001-202-465-0318 Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina divi rarinorerekera
mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari kushorwa zvakanyanya nevanhu munyika nemashoko avo ekuti hurumende inogona kudzika mutemo unomesera vatori venhau vavanoti vari kunyora nezvekunetsana mubato reZANU-PF kunyange vakuru mubato iri vari kubuda munhepfenyuro vachitukana vacharamba vanoti zviri kutaurwa nevatori venhau manyepo sangano remisa Zimbabwe rati mashoko avacharamba kubepa nhau reSunday Mail aya haana maturo ose uye haamise vanhu kuti vataure mafungiro avo nemakakatanwa ari mubato reZANU-PF mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro kurudziro yakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe svondo rapera yekuti varimi vasabhadhariswe magetsi avanenge vasati vashandisa uye kuti vasadzimirwe magetsi vaZakaria vanoti kushayikwa kwemagetsi muvarimi vakawanda kwatokanganisa gohwo regorosi yekudiridzira uye gadziriro yemwaka mutsva asi vanoti kurudziro chete isingazoteverwi nemashoko kana nezviito haina zvainobatsira kuvarimi
mashoko akanaka
makuru iwao anofanirwa kuti atevhe neyatingati action, nekuti kana tatotaura saizvozvo totoisa uri mutemo wekuti gridi rakati rinopa magesi kune vanorima vari kudivi rakati iri gridi ratidzimi, kana kuti chero vakadzima zvavo ngakuchipiwa kuti nguva yakati magesi anotowanikwa during the day or even during the night, kuti magesi anotowanikwa kuitira kuti varimi vagone kuinda vachinodiridzira. Nyaya ndeyekuti ngatizei mapriority zvedu kuri kwatinoziva kuti uku ndokunotibetsera senyika, kwete kuti tinoisa magetsi kana ashaika ava mashoma saizvozvo, toisa magetsi kunzvimbo dzatinoziva kuti uko hatina chatinowana. Ngatichiisaiko kuti vanhu vanokwanisa kuwana zvekudya, kunyanyanyanya munyaya dzezvekurima. Kurima ikoko kuchabudisa zvinopinda muindastry, vanhu vagona wana mabasa nekudaro nekudaro, nekugonawo zvekare kutsvaka mari dzinoita kuti tive namagetsi akakwana munyika.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti mutori wenhau webepanhau reWashington Post remuAmerica vaJason Rezaian vabatwa vaine mhosva yekusora munyika iye. Mhuri yemutori wenhau uyu nemukuru weWashington Post vaMartin Baron vashora zvikuru mutongo uyu. VaRezaian vaishandira bepanhau iri muna 2012 vakazosungwa muna 2014. Uganda inoti yave kuburitsa mauto ayo muSouth Sudan, umo yanga ichitsigira mutungamiri wenyika iye vaSalva Kiir mukurwisana kwavari kuita nevakavapandukira. Zvinhu zvichiri zvakaita manyama amire nerongo mubato iri, kunyanga hazvo pari kuitwa hurukuro dzerunyararo. Dare re-European Council nhasi rakurudzira Russia kuti imire nekuchimbidza kurwisa nzvimbo dzemuSyria dzisiri mumaoko echikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Russia inoti yakanda mabhambo panzvimbo dzinosvika 53 mukati memaawa 24 apfuura. Kunyanga hazvo muzvipatara zvehurumende musina vana mukoti nananyamukuta vakakwana, hurumende iri kuramba yakamisa kupa vamwe vevanhu ava mabasa nekuda kwekuti haina mari yekubhadhara vashandi ava, izvo zviri kuwedzera matambudziko mune zvehutano munyika. Mutoro wedu enhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Uku kuimba kune mufaro mukuru kwevamwe vevachangopedza zvidzidzo zvavo paMpilo Hospital muLawayo zvekuva vana mukoti nekuve vana nyamukuta. Kosi yemakore matatu yekuve mukoti nekosi yegore rimwe yekuve nyamukuta zvinonzi zvakaoma zvikuru, zvekuti zvinozikanwa nezita remadunhirirwa rekuti misodzi dikita neropa. Saka nekudaro hazvishamise kuti vanobudirira muzvidzidzo zvavo vanofara zvikuru. Muzvare Patience Ncube ndemumwe weavo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvekuve mukoti. Muzvare Ncube vakawana mibayiro ine chitsama kusanganisira kuve mudzidzi akakunda vamwe vose pazvidzidzo zvekuve mukoti kana kuti best academic performance throughout training. Muzvare Ncube vanoti chinangwa chavo chaive chekuti vabudirire muzvidzidzo zvavo, vachiti mufaro wavo unowedzerwa nekukwanisa kubudirira zvepamusorosoro nekuwana mibayiro kwavakaita. Asi zvisinei nekubudirira kwavakaita muzvidzidzo zvavo, Muzvare Ncube ndemumwe wevamwe vakoti vakawanda munyika vasati vawana basa. Kunyange hazvo muzvipatara nemakiriniki emunyika musina vakoti vakakwana, hurumende yakambomira kupa vakoti mabasa nekuda kwekushaya mari yekuvabhadhara, izvo zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Muzvarimwe vanoti zvinhu zvinovarwadza zvikuru kuti vasati vawana basa, uye vanoshushikana nekusaziva kuti ramangwana ravo richange rakamira sei.
You know, it's not easy to go through 3 years training.
Chinhu chakaoma kuita kosi yeunesi kwemakore matatu. Munhu unotomboita mamwe mazuva unorara wakasvinura nekuda kwekuoma kwezvidzidzo zvacho. Kana wapedza zvidzidzo zvakadai unenge uchitarisirawo kuti uchawana basa. Asi pari zvino ndakangogara kumba kunge pasina zvandakaita muupenyu. Apa handizive kuti ndichawana basa here uye kuti ndichariwanira rini. Zvinhu zvinongorwadza chaizvo.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAldrin Musiwa vanoti bazi ravo rinoziva matambudziko ari muchikamu chezveutano munyika, kusanganisira nyaya yekuti kune vana mukoti vasina mabasa. Vamusiwa vanoti bazi ravo riri mushishi mukutaura nehurumende kuti riwedzerwe mari rigokwanisa kupa mabasa kune vamwe vana mukoti. Vapaul Dube vakapedzawo zvidzidzo zvavo zvekuve mukoti pamwe namuzvare Ncuve, uyewo havasati vawana basa. Asi vaDube vanoti vari kuramba vane tariro yekuti vachawana basa nekukasika.
Ndakagara hangu zvikomba, hoping that anytime soon something will come up. Tiri kufungira kuti hope government ichazvigadzirisa, sezvo mbotaura na honorable minister, deputy minister of health.
Kunze kwedambudziko rekuti vashandi vehurumende vanoonekwa sevakawandisa, rimwe dambudziko nderekuti kune vashandi vanozivikanwa kunzi maghost workers, avo vanotambira mari ivo vasingashandi. Hurumende iri pakati pekuita ongororo yevashandi vayo vose senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko iri. Asi mumwe mukoti uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti hurumende inogona kupa mabasa kune vamwe vakoti nevamwe vadzidzisi kana ikave nehanya nekushandisa mari yainowana pane zvinhu zvakanyanyokosha seutano nedzidzo, kwete kushandisa mari kuwedzera makurukota ehurumende nekuvatengera motikari itsva nguva nenguva. Kunyange hazvo vachibvuma kuti zano rehurumende rekuda kuendesa vamwe vashandi vasina mabasa kune dzimwe nyika rinogona kubatsira, vaBatla Tambo avo vanove chipanga mazano musangano rePublic Policy Research Institute of Zimbabwe vanoti urongwa uhu haunyanyo batsira kwenguva yakareba. VaTambo vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi mumapazi eutano nedzidzo, yobvisa vamwe vashandi vari kumapazi asina kunyanyokosha.
Inoona ngezvinenge zviri nani ndezvekuti dei taganhurai kune zvimwe zvinhano kwatiri kuwedzera vanhu tichiramba tichitora vanhu mwedzi nemwedzi. Tikatarira isusu iye zvino katoda taura chokwadi, mapurisa ava mazhinjisa ataanawo munyika. Zvakare ava vanochengeta vasungwa tikuonawo uchiramba uchingowedzerwa uchiwedzerwa zvakadaro. Nyika ibudirire nekuva nemapurisa mazhinji, zvakare ibudirire nekuva nekuva nemasoja kana kuti nekuva nevanochengeta vasungwa vazhinji.
Kusvikira hurumende yagadzirisa kusamira zvakanaka kweupfumi uko kuri kuita kuti inetseke kuwana mari yekubhadhara vashandi, vana mukoti vakaita samuzvare Ncuve navaDube vanogonawo kuramba vakagarira guyo seimbwa vakamirira kuwana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, zvirwere zvepfungwa zvinonzi zviri kuramba zvichitekeshera munyika zvichitevera kuondomoka kuri kuramba kuchita upfumi hwenyika. Pasi rose rakacherechedza zuva revanorwara nepfungwa nemugovera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye nenyanzvi inoona nezvezvirwere zvepfungwa Dr. Sekaini Watiwa.
Kuvana vadiki vanazvo zvirwere zvimwe zvatinoti conduct disorders, zvinoita unhu hwemwana vana vacho vanenge vachibata-bata nekudhistura zviro nekudini. Kuzoita tinoti ADHD, vana havagoni kugara pasi, vanongoramba vachifamba famba, concentration level inenge iri low. Kuzoita tinoti autism, vana vacho havanyatsodevelopi, so vamwe vane certain characteristics singaiti kuti vanyatsofite into society zvakakwana. Kuzoyazvo zvakaita depression zvinowanikwa mwana, substance abuse very common mwana wechibiko zvinoita kuti zvikonzere maproblems mwana sevana vanoitwa abuse. sexually and physically.
Tombotarisa kuvanhu vakuru ndezvipi zvirwere zvepfungwa zvavari kunyanya kutarisana nazvo munyika.
Substance abuse is nyanya kuwanda. Cause what is schizophrenia, depression, post-traumatic stress disorder, mnyawano wanenge wa white kwa involved muma tragic incident, kana kuonono wachura iwa, kana kuonono wachitochwa, wanaguna kubuya wame ma mental health problem. Ni wame wane imu inenzi anxiety disorder. Wano wafunga gono ugazika na wano ufunga wanungo ita worry all the time.
Pane nzvimbo here dzirikuwa ni kwa idzo dzichitambira vanhu vanenge vakatarisana nezvirwere zvakadai.
Nzvimbo dzatina zvomunyika muno mahospitals. Vanhu vanogara nemunhu vanoona kuti munhu haachisiri zvaanga ari mazuva ese nekuti matauriro ake, maitiro ake. Zvingo vanongoita hasha pasina mukanganisira nezvimwezvo zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaonoita munhu haachisiri zvaiti. Kana vaona kuti ndizvozvo zvakadaro, ini ndinovakurudzira kuti vakasike kuuya kumahospitals, nekuti muculture medu vanhu vanobhiliva nezvimwe zviro zvokuti varoiwa.
Dr. Sekaini Watuwa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chasarira kumakunda neCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuita mangange neHarare City nemusi wesvondo. Ngatinzwei mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Aya ndiwo maimbiro aiita vatsigiri veDynamos vachikudzirira kuti chikwata chavo chikunde Harare City mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League muRufaro Stadium nezuro. Izvi vaitira kupa simba kuchikwata chavo kuti chikunde mushure mekunge zvikwata zvavari kukukwidzana nazvo cheChicken Inn neFC Platinum zvaive zvakunda mumitambo yazvo zuva raive richangopera. Chicken Inn yakadambura Homine 2-1 uko FC Platinum ikarova Hwahwa 2-0. Kuimba nekutamba uku hakuna zvakwakabatsira sezvo Dynamos yakaita mangange 0-0 neHarare City, izvo zvavasiya vave nemapoints matanhatu pasi peChicken Inn uyezve mapoints maviri pasi peFC Platinum. Izvi hazvisi kufadza vatsigiri vechikwata ichi, mumwe wavo vaZebron Sikwela vachiti pavo papera mukurira mukombe weleague uyo vakatora kwemakore mana apfuura.
Ashata mamiriro edu, tinofungidzira kuti Chicken Inn ndo yakutotora zvayo.
Asi izvi zvingangosanduka svondo rinotevera apo Chicken Inn iri kusangana neFC Platinum. Mumwe muongorori wezvemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti mutambo uyu wakatsvuka ropa sezvo pasina chikwata chiruda kudonhedza mapoinzi pazvikwata zviviri izvi panguva ino.
Mutambo unoratidza kuti mutambo unouchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iruda kukundwa.
FC Platinum yave nemwedzi mishanu pamwe nemitambo yeligi gumi nemitanhatu isati yakundwa. Chikwata ichi chakapedzisira kurohwa musi wa10 Chivabvu apo chakadamburwa neDynamos. Asi izvi hazvisiri izvo zviri mumusha wemagreen machine eCaps United. Kufara uku kwakadzimurwa apo green machine yakatambisa utungamiri hwechibodzwa chimwe chete ndokurohwa 2-1 neZPC Kariba. Vatsigiri veCaps United vakabuda munhandare yeNyamunga Stadium vakanyarira kuti mwi kudarika ruzha rwavanga vachiita kubvira Lloyd Tembwe zvaakatora basa reurayiridzi kubva kuna Mark Mate. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chenyika checricket chawedzera mufaro mumusha mushure mekudambura vari kushanya veIreland nemawickets mashanu nezuro ndokukunda mumitambo mitatu yezuva rimwe 2-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, tisati tavhara misoro yenhau dzanhasi, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvezuva revane urwere hwepfungwa kana kuti World Mental Health Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gurukota rezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti chiremba akauraya shumba inonzi Cecil haana mhosva sezvo aive nemvumo yekuvhima munyika. vatsvangirai vanonzi havana kuenda kunoviga vamahlangu vachityira upenyu hwavo. Tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namavelas Muhlanganya uye.